Nindi ni Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nasi gunya na wane 2017. Nyaya yehuori ne muchetura yonesa mubatoreza no PF zokonzera kunetsana kwa kanyanya pakati pevari kudivire mtelezeri wa mtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa. Uye vari kuchikwata chinonzi Generation 40. Mutungamiri webato iri va Robert Mugabe vanoramba kuti vamunangagwa vakapowa muchetura. Amai Rita Makarau votaura nezvenyaya yegadziriro yesarudzo dzegore rinouya. Dare repamusoro-soro remuKenya rinoti sarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzakaitwa mwedzi wapera dzidzokororwe sezvo dzisina kuitwa zvakanaka. Munhau dzemitambo Capes United yotatsurana neDynamos kuNational Sports Stadium neSvondo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kudzokororwa kwesarudzo uye kuti zvii zvingadzidzwe neZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye tichange tiri kutaura nevaimbi nevanoita zvemitambo. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page redu, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like.